Vachitaura kumusangano webato ravo kuMidlands nemusi wemugovera, vamunangagwa vakati mukati memwedzi gumi nesere vakwanisa kudzikisa mari inoshandiswa nehurumende kubhadhara vashandi. Vanoti kare hurumende yaishandisa mari inosvika zvikamu makumi mapfumbamwe kubva muzana kana kuti 90% kubhadhara vashandi uye zvikamu zvitanhatu kubva muzana kana kuti 6% kuzvivakwa nemamwe mabasa ebudiriro. Asi vanoti iko zvino hurumende yave kushandisa zvikamu zvakaenzana mukubhadhara vashandi nemumabasa ebudiriro. Mashoko avamunangagwa akambotaurwawo negurukota rezvemari muzvinafundo Muturi Ncube, asi panguva iyi vakawanda vakangoti vainge vakangosimbira kumuromo sepinjisi. Pakugadzirisa budget, nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara vanoti
ichokwadi ichocho, asi makaonawo zvakare kuti surplus iri kuuya apo maexpenditure ehurumende kumasocial services yakaita sana public health, akaita sana education, akaita sana social protection akaderera zvakanyanya. Gore rino hurumende iri kutarisira kuti ingangoshandisa about 10% yetotal budget kunyaya yepublic health. Saka zviri kuita kuti madonors asupporte public health system yedu kutopfuura sapoti yairi kupiwa nehurumende. Zvinove zvinhu zvinenge zvisiri sustainable nekuti madona anogona kungoenda anytime. Tiri munguva yecovid, vanhu vakawanda vakanganiswa zvakanyanya nemalockdowns. Tinoda kuti masurplus ari kugeneratwa nehurumende uyu anga achishandiswa mukufinanza public health, anga achishandiswa mukufinanza masocial safety nets, masocial protection.
Asi nyanzvi munyaya dzezvemabhanga vaGilbert Mponda vanoti hurumende iri mugwara.
Budget deficit kana ikasanyatsotariswa nemazvo zvinenge zvakakurika nezvekuti hurumende ndiyenenge yakukwereta mari dzese dzinenge dziripo mumusika wemari. Zvinoreva zvekuti mabhizimusi neamwe makambani anenge achida kukwereta mari haakwanisi kuzokwereta mari inoti inenge yakweretwa nehurumende. Uyezve mainterest rates anokwira kana achida kukweretwa nedzimwe kambani nekuti hurumende ngenenge ichikwikwidzana nemakambani ayekukwereta nekuti inenge ichida kufinanza zvainenge ichiita.
Ko, chii chinobatika chiri kuitwa nehurumende? Vamuponda vanotsanangura.
Mari iri kunoshanda kugadzira Bed Bridge, Chirundu Road. Road iyo yakakosha pakuti ndiyo inofambisa zvinhu kubva kuSouth Africa kupinda murest of Africa. Tozoendawo pachirongwa chemabhazi eZupco, vanhu vari kukwanisa kukwira mabhazi nemutengo wakaderera wakadzikiswa kwazvo. Ndiyo imwe mari yacho iri kusevhwa. Toda pane chirongwa cheroller mill cheHupfu, pane subsidy iri kuenda ipapo zvakare.
Mutungamiri werimwe sangano revarairidzi reZimta vaRichard Gundani vanoti zvakanaka kugadzirisa budget renyika, asi kumushandi wakagarika ngewakafa mupenyu pfumo riri kumashure.
Hatingapembedzi zvemafiga chete, asi tinofanirwa kuti tizive isusu kuti iyo mari yacho yatambira mushandi imari uye inokwanei. Kazhinji vanoita ongororo nekunyora vanokurudzira ivo kuti zvakakosha kuti panguva inenge yakaoma zvunhu, mari inenge iripo ipapo ngaiwerengedzwe, zhinji yacho iinde kunotambirisa vashandi kuti vawane muhoro unokwana. Nenyaya yokuti vashandi vavazve ndivo vanozokwanisa kuitira kuti nyika ibudirire, mamiriro yeupfumi hwedu abudirire zvakare.
Vanoongorora nyaya dzezveupfumi vamasimba kuchera vanoti zviri kutaurwa nehurumende ichokwadi, asi kunogona kunge kuri zvakare kupedza zuva rose munhu achiveza demo nechinangwa chekuda kutema mubhanana.
Hurumende ine zvikwereti kumakanzuru, ine zvikwereti kwakawanda wanda. Saka zvikwereti izvozvo kana kuri kuti isusu taakuti taane mari yakakwana, tinofanira kunge tichibhadharawo futi zvikwereti izvozvo kuitira kuti tizova nemari yatiri kuti tinayo. Masurplus aya haasi kutarisa zvikwereti zvatinazvo.
Hurumende inoti kusagadzikana kweupfumi kuri kukonzerwa nezvirango zvakatemerwa nyika. Asi vanopikisa vanoti uori nekutonga nedemo ndizvo zvapinza nyika muna taisireva. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.